A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 11th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the introduction of new bank notes in the form of a $2 coin as well as a $2 and $5 bills. The new currency was supposed to start circulating today but was yet to be seen by the end of business day today.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on our Facebook platforms, so please visit us at VOA Ndebele and VOA Shona. And we're also live streaming on all our websites. That's www.voashona.com for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com for English.
The introduction of new banknotes was yet to materialize by end of business today, with the Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangushka telling Studio 7 that commercial banks collected the new currency this morning and will start distributing it on a larger scale to the public tomorrow. But he said banks that were able to collect their allocations early must have started circulating the new notes today. Mr. Mangushka says the new $2 and $5 bills and the $2 coin are aimed at addressing the never-ending cash shortages in Zimbabwe.
But critics say without addressing the political and economical fundamentals, the new currency will not end Zimbabwe's economic collapse. What are your views? What do you think? Did you see the money? Or are you looking forward to seeing the money? Let's talk. Please join us today, right now.
Where is the money? Yo umbuzo esubuza lamhlanje libonile na imali. Sile temba sihlangana singabaphilayo emakhaya. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje siphatha udaba lwemali entsha esilethwe nguhulumende. Lizakhumbula abaningi ukubana umemezele ukubana kuqala namhla uza kwethula i-$2 yephepha, i-$5 yephepha kanye le-$2 yelitshe ikhoyina. Ngokutsho kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ubaba uJohn Mangushka, uthe abamabhanga baqale ukuyithatha ekuseni limali. Wathi mhlawumbe abayithethe ekuseni kakhulu benelisile ukuyipha uZulu lamhlanje, kodwa abaningi esikhulume labo bathi hayi, emabhanga kayikatholakali imali. Ngokunjalo uMangushka uthe njalo nxa kuyikuthi namhla kabenelisanga ukuthi babe sebeyifakile emabhanga sebeyipha uZulu, ukhangelele ukuthi lokho kuqale kusasa. Mhlawumbe bakhona babele nhlanhla abathayisane layo emabhanga. Sicela ukuzwa kini elisithinte lisitshele ukubana hayi, thina siyibonile imi kanje kanje kanje. Uhulumende uthe njalo ulethemba lokubana ukuletha imali entsha le kuzaqeda udubo lokusilela kwemali, ngoba yonke imali azayifaka emkambo wemali uthi yi-1 billion Zimbabwean dollars. Uthi uzakwenza lokhu kuqala lamhlanje kuze kuye kuthi 6 months down the line, singathi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo, yikho lapha akhangelele khona ukubana abe esefake imali engange 6 billion emkambo wemali. Kodwa abanye bathi kayeneli leyo mali, incane kakhulu. Udubo lokusilela kwemali lubanzi, ngabe uyengezile yafika mhlawumbe kubo 2 billion kusiya kubo 3 billion ngokutsho kwenye incwethi kwezenotho sike sakhuluma layo umnumzana Reggie Shoko yilo utaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vashango vokupinda muchirongwa tinokuchingamidzai kune vari kwa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pari zvino live feed yedu aiskuita asi ticharamba tichiedza kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi takwanisa kushare link kubva ku Studio 7 saka tinokuchingamidzai. Nasi tiri kukurukura isu pamusoro pemari itsva yanga yakatarisirwa iyo kuti ipinde mumabhanga nasi. Asi tanzwa vamangunjwa vachitaura ne Studio 7 vachitaura ivo kuti mari ichange yasvika kuvanhu ndofunga mangwana asi kumabhanga yanzi iyo yaendeswa nhasi. Saka tichange tiri kukupai kuti imi muri kutarisira chii, pane zvingabuda here mukuuya kwemari iyi. Tiri kunzwa kuti pane $2 yemacoin because ya $2 yebepa ne $5 yebepa. Saka tida kunzwa kuti kwamuri zvinorevei zvingabatsira here upfumi hwenyika waenda kumawere uyezve kune avo vari mumabhanga makwanisa here kuiona mari iyi. Kana pane vari mumabhanga vakwanisa kuiona, pindai muchirongwa tionesane. Kune avo vese vari palife feed yedu pari zvino tichaenderera mberi tichikupakurirai zviri kubva kumuzinda mukuru kubhanga guru renyika reReserve Bank. I think tunga at this point let's listen to what Dr. Mangunjwa had to say today when he spoke to Studio 7.
Mabhengi nhasi vari kukorekita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles zavo, that's cash in transit vehicles zavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks. From my cash deposits, they need to distribute from my branches and network Yahweh throughout the country. So I announced it, as more of a day, the good day my banks order for Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come my brand network out. And I said, this is from Zakanak.
Saka inga tarisulo kunga veru shinji wa kuiwana rini kuma banka kwao?
I'm going to find out my banks, I'm going to say, I'm going to say, kuti vanhu vasina vasa kuona naye nhasi minzi yaenda nekuma cash depot kwavo mangwana mwana bhaulana mangwana mayo inonga yawanda mabanks, but otherwise those ones who came akuseni afa kuwana iwo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii yatarisirwa kupinda mumarket nhasi?
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fambe zvakanaka. Saka takati zvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. So I'm going to divide 1 billion divided by 6 months. So we're not allowed to pay rent one day. If you just pay by yourself, we're not going to get the money account and say, but gradual basis, as you said. But I ended one day, So I'm going to demand that I made one to measure with all demand my salaries. Like, for example, my salary days are more demanded than non-salary days.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri, ma $2 coins ne $5 yebepa. Ndipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi vatanga ma $2 ma coin ne ma $2 yepepa. Kune mari nhatu kashamwasi. Kune $2 yecoin ne $2 yepepa yakaye green ne $5 yepink. Saka yatanga nhasi mabanks aikoreta ma $2 coin nawo nema $2 au nema $5 ema bonus.
Muno tarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Sure, papa nyota yemari. Nyota iyoyo inopera over period of time. Zonga tichingoita gradual finishing chanda nyota iyoyo. Chinoita ndicho kuti mari inofauta circulation. Mari iri Reserve Bank inofauta kuma shops. Ma shops ogobhenga mari yacho kuti mari iri ite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengawa mari yavo kuti mari isangoite one way from the Reserve Bank. My banks have got out, Reserve Bank banks have out. Nofaka akabva kuma Reserve Bank to exchange nema electronic money ema banks or withdraw from the accounts. My banks mari yatora maclients avo, maclients avo tenga zvinhu mashop, mashop obhenga, ndobhakira mari to the world. Saka tinokurudzira kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zviite revolving, iite continuous process yemari muzimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna governor wereserve bank vajohn Mangunjwa vanga vari kutaura najonga kandemiri westudio 7. Asi tida kunzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona mari iyi ichizobatsira sei kune vari mumabhanga maiwana here mari uye zvipindai muchirongo ationesane ntunga
yebo kunjalo mavili mzwile usiba lukulu webhanga elikhulu ele reserve ubaba uJohn Mangutsha ekhuluma le ntatheli zindaba yethu lapho uJonga Kandemiri echasisa ukuba na sebe imali abayifakayo emkambo wemali yi $1 billion njalo uthi bakhangelela ukuba na ukuza kwalimali kuqede udubo lokusilela kwemali elizweni asazi ukuthi livumelana laye yini ubaba Mangutsha sifuna ukuzwa kini ngoba ezinye ingcwethi zithi ayikaziboni udubo lokusilela kwemali kumbe olokubhidlika komnotho weZimbabwe luphela ngoba zinengi izinto ezimqoka ezibalulekileyo ezimele zilungiswe nguhulumende ezigoqela ezombusazwe leze economy nje ukubana ilizwe libe lekhono lokulungisa izinto libe lalokho okuthiwa ngama-exports likwanisa ukuthengisa impahla zalo kwamanye amazwe ukuze lithole imali yaphandle esingathi foreign currency ngaphandle kwalokho abanye bathi hayi busakhona ubunzima beZimbabwe kwezenotho kabukayindawo
aiwa regai timbo chingamidza vari pano pa live feed yedu tina atanga kunyora ndisimba rashembo fana hanzi uyo moto wemapepa hakuna kwaunosvika kana pasina kugadziriswa nyaya yepolitical issues simba rashembo fana ari kuti ndifonere ndobvaisa namba dzake Nathan Tawanyasha nemhanzi tiri pomufunge tiri kukunzwai tiri kunze kwenyika aiwa tinokuchingamidzai top fan muzi vusi muzi ndlovu ari pano yetao mhlala ari kuti hi guys I'm watching you from Randburg tatenda we Africans this is a great idea from Zimbabwean government. Thank you, and the ED government for good governance. Ndita tenda we Africa warukutoro. Paul Maposa, hi people, I'm watching you from Dangamvura in Mutare. Tabeta manyona, and please call me over at my number. Zake Simeon Banda, and I'm a zango murisei. Kwasisimavi, how are you? Aiwa, ininam okay, how are you? Kuna overipachiru ngwachedu parishino, tributari saisu nyaya ye mari. Itsva iri kutarisirwa kuti yanga iri kufanira kusvika nhasi mumaoko evanhu tichinzwa kuti kuma ATM uko vanhu vanga vachifanira kuenda ikoko vachinotora mari dzasi pari zvino tiri kunzwa kuti takatarisira kuti mangwana zvichange zvichiitika sekutaura kwaita governor guru wereserve bank vaJohn Mangutsha nhasi ntunga
yebo mavhi sikhangelela sekhasini lesindebele lapha sibona kulobani laphana kulo sikhumbuzo mlala uyabuza uthi mari iponi hatizi mlalazi tikabuzwa imwe unkosi Phile Mazongo uthi wena dumela ntungamili nkomo malume likai morena chuma prince uthi wena nothing will change as long as Mnangagwa and his crew are still in power. Sithathe umhlonitsho wethu wakuqala namhlanje ubaba uRejoice Ngwenya. Our first guest is Rejoice Ngwenya, an economic analyst. Good evening, Mr. Ngwenya, and welcome.
Thank you very much, Team Washington.
Let's talk new money, the $5 and $2 bills that were set to hit circulation today, but you know the government says most likely tomorrow the new notes will be in full circulation. What does this mean for Zimbabwe's economy?
Well, let's put it this way: this is the old wine in new skins. Zimbabwe's economy is basically not dependent on local currency because it is driven by foreign currency. So the introduction of money is a non-event other than merely complicating the inflationary environment. Look, I mean, I've been to three countries in the past few weeks, and the first thing they tell you is go and change your US dollar so that you use local money. So it's fantastic, guys, to have your own local money. But the fundamentals of economic stability, high production, confidence in the currency itself, a non-politicized reserve bank, all these factors are critical in terms of ensuring that your local money has reserve value. And I don't see those factors prevailing in Zimbabwe. So I'm afraid that it might just be excitement about seeing a new paper currency, and before you know it, we are on hyperinflationary territory. That is my fear.
Mhm. Uhulumende uthi udubo lokhangelela ukuthi imali le iqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Okwamanje phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo uthi uzafaka imali engange $1 billion emkambo wemali. Awuboni yini lokho kuphathisa ekuqedeni lolu dubo mhlambe lokuvuselela umnotho ube nganene?
Iqiniso ukuthi kukahle kabi ukuthi ilizwe linye langalinye libe yimali lemali yazo imali eqondane lelizwe lakhona. Kodwa okuhluphayo ukuthi yazi ungaze uhambe emazweni ngisanda nje ukubuya vele ibe ngibambabamba amazwe athize e-Africa le Middle East. Bahle bakutshele vele ukuthi imali esebenzayo yimali yalapha elizweni. Ungazinandelele umnotho wabo umi kahle, i-industry yakhona, ama-sector asebenza kuhle, futhi ubona ukuthi ibhenki yakhona, amabhenki akhona uya-azi tshengisela ukuthi ami wodwa kaso mabhenki lana asetshenziswa ngabantu ababusayo or nguhulumende obusayo. So kufanele abantu babe lethemba ngemali yabo, ekuthi khona ingxenye ngama-confidence kuba ama-fundamentals. Lokho konke sikutshoyo mfo ukuthi akukho eZimbabwe, akuwaguqula lutho, kusho ukuthi imali le hayi kupho ngudecorator nje uyafana nomuntu ofaka amaphepha endlini lapho okuthathelwa khona. Nxa umthatho siphelele amaphepha akhona uyabona vele sisitshawo sithathwa ngumoya. Angiboni ukuthi kuzaguqula umnotho ngoba imali evele isebenza ekuhambiseni umnotho weZimbabwe ngama-US dollars, imali yangaphandle esingelayo yona.
Qhubeka ubambile baba uNgwenya ke sithatha abalaleli mafi.
Hello caller.
Hello, Maserasi.
Ayi wata, sikwela, sikutora na nuye zwe murukupi.
Ayi wa murukutora na masira kurewa kwa gutu.
Taura iti nzwe, sisi masira kurewa.
Weduweka, marisu kwa ditiro wakazaza, mako iniza. Madege anu tudambu kati fienda na uma degi kumitura mako inai. Katilu kuda isusuka, ngava tipeo estable currency. Mushanda, kana zaitan ziranga tuwekire kuma US dollars. Kozi varu kiasi chumba jira $2 kweni. Zinu zirungwa na mba chukira azirege ubira na utazibia yasa makarensi. Na asi mabenga ngani mazi kiu akareba pano ne kure uku. Manu wajita azibia makarensi ya wako marika wa mariza wako mariza wako. Gawa ite zunu za wano kwa nsa kuzazi kisa. Mkutu ya ikonomi ya tuku kura la manaye wako manaka. Aito mbo bete eri sana wandi. Azibete eri.
Saka sisima fira kureva dai imi maipiwa mkana ukumbo tigadziri sai zvinhu panyaya mari maiita sei zvi zvamaida kunyatsoona zvichisanduka.
Right. Chekutanga ka. Chaitanga kunyatsokondora maprices ezvinhu zvedu zvatinazvo. Then kuvhura maindustry atinawo. Tatiye kuti iko zvimwe zviflower takuita yokuorder from outside. Asi tinawo varimi vanori magorosi muno muZimbabwe. Indigenization dzacho dzavari kureva dzavaireva dzavaiti ndo dzatiri kuita hatidzioni. Zvizhinji zvatiri kushandisa muno muZimbabwe we are exporting from other countries. Handizvo taitanga kunyatsomeka shuwa kuti malocal markets edu isusu are we buying things from the local markets kuti tisupply kumaindustries kumabig shops wacho kwatinenge chinotenga zvinhu. Manje kana zvichidai also zvokwadi this is a failure. Kana taitichiti mwana akonewaka uitaimba zero out of ten.
Tombotaura nyaya yamataura yekumabhanga, ndekupi uku kwamamuri kuona vanhu vakamirira mari uye zvazofamba sei pane zvamaona nasi?
Ndabva kumasingo mumasingo chaiko kubva kunana standard chatadhi nanani kunanani madhengi mutaunu vanhu vakamirira vakati handizoni purezidendi vakataura ndisai madhengi anenge akazara mari kutanga musemandi. Vanhu vanga vachitopopota kuti hazoti vachapwanya madhoye pamabhengi vachiti tipei mari muri kutinyima mari. Vachitofunga kuti vanhu vekumabhengi ndovari kutora mari vachiita kublack market. Not knowing hakuna mari dzacho dzanenge dzaisiwa. Is just kungotaura zvinhu zvisingazadzikisi.
Aiwa, mashoko makuku tu sisi mafira kureva muve nezuwa rakanaka.
Aiwa, tinote nda isu, ase, takundikana.
Aiwa, tinote nda imuve nezuwa rakanaka. Ah, Ntunga, we're hearing there from a lady. She says she's in Mashingo and her name is Mafira Kureva. Mm-hmm. Remember, we used to have a listener called Mafira Kureva Chimbwa. A long time ago.
That's a popular name.
Yes, so she says that she's very upset because she said she was in Mashingo and there were people lined up at banks expecting to see the new money because according to them they'd had, you know, it was announced, I think, during the weekend that money would be available, but nothing came out.
Mhm. Limzwile lapho umlaleli ubekhuluma ukuthi besemaswingo abantu bebegcwele emabhanga bekulendwendwe empela bekhangelela ukuthi bathole izimali zabo emabhanga kodwa ngokusho kwakhe ibingakafiki leyo mali entsha. Ekhasini leviyo indebele njalo siyalibonga uxhaso lwenu sibukele siyalibona ababukeleyo King Turi. Uthwena ngilibhekile ngise Deep Sluta South Africa. Asethembeni this time around izosebenzela lento enziwayo but isikhathi sonke mbona ngani yayihlala isenziwa ihluleka ukusebenza. So namanje singehlula njalo but isibafisela konke okuhle. Clemens Mzola Dube uthona lijona njani basakazi. Silo mlaleli ecingweni uNjabulo. Kunjani mnumzane?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Usikhuluma ngaphi kwendawo?
NgiseGweru.
Ye kunjani eGweru? Kulomsindo mani osibulala indlebe lapho khona ngazi ukuthi kuyini lokho.
Kulomsindo, alright, bana sibona ukuthi ngingawuseta yini lomsindo. Ngiyabona sekungcono.
Yebo sungcono. Qhubeka usitshela ukuthi isimo sinjani eGweru lapho.
Ye, hayi, eGweru sona isimo sikahle mpela. Lezulu lengane liyathonta-thonta, kodwa umumo esiwubhekileyo ngowe-economy yethu. Ngase sizwa kuthiwa kule mali singathi imali entsha ngoba imali ebesilayo amabhondi la ebevele engekho abantu batshona besemalayinini nanamhlanje belinde leyo mali. So nanko ke kuthiwa bekubuya imali entsha. Nxa sikukhangela kuyasihlupha ngoba sivela khatshana. Into bezithengiswa ukuthi zizaletha ubungcono kafika bubona lobo bungcono kafika bubani. Kathesi nxa sikhangela wonke umuntu obamba imali eZimbabwe ngenxa yokuthi sifunde ukuthi izinto zethu kazihlali 2009 siqalisa almost kutsha ukuseva for ipension. So kusitshayile futhi ipension yethu has been reduced by 20 whatsoever. Now ucabanga you think in US dollar term. Yona le mali abayiprintayo izafuela i-need yokuthi kudingwe i-US dollar. Izafuela i-inflation. Ngoba kakula muntu ozafuna ukuthi ahlala ibambile. Ibambe uyi-convert masinya ibe i-material assets. Uyibambe uyi-convert masinya ibe ngama-rands ibe ngama-US. Kono kuchana ukuthi kakula confidence kumakethi. Kakukwazi ukuthi kusasa kuvuka kuyini uthwele amabhondi wona lawo. Abantu abalashuwa silathemba. Lakathesi nxa kuthiwa kule mali entsha abantu ngokungazwisi sebesesaba ukuthi engcele yakade siyibambile iza kuthi ithi. So i-confidence is zero. Plus akade kutshiwo ngubaba uNgoni ngiyabona ukuthi ama-economic fundamentals they are not in place. Ukuletha imali kungalungiswa ngokuhluphayo akwelaphi lutho umkhono welizwe. Politically, the political will is not there. Ikhulume nge Zimbabwe is open for business mantra. Isikhathele ingachivanga lutho. Ayachivanga lutho. Seyikhathele sekunzima lokuthi bayiphinde ngenxa yokuthi kabalungisisanga ama-economic fundamentals. Ngiyabonga baba.
Hayi siyabonga Njabulo khona ngapho eGweru. Andi mkoma Njabulo wati batawari kukweru wanzi hai Ivanu wanga waka zarao kumabanga si chabuda apana
Saka sister Mafira kureva shucho kwa divaru kute oroja shuruku itika kui kumashingu kuti vanhu vanga vakazara ikoko vakatarisira zvakare mari asi regeiti mboenda kuna vangwenya takamirira kunzwa kuna vagaule kana vachuma vezano PF timbonzwa asi ndiri kunzwa kuti pane mutereri ntunga mombotona mutereri ndozoenda kuna vangwenya
mlaleli mutereri wakadi yako
ndiri pangu makadi yenyu
aiwa tinofara tiri kutaura nani apa
muri kutaura na David Dimba
Mkoma David, tipe upungwa dzenyu ne Marinyuani.
Ya, chokwa bindi chokuti Marinyuani inga gona yoku nzi iripo, but chokwa bindi chokuti Marinyuani ainaja ino gona kusova, anyungua ino nne agiti chinichi. Kunya nyanya uti mazimbabwe, acheme nacho, inawe inflation ya kutu kutansana nae. Kachero Marinyu kango uye izo jiso, akusisina muna cha gona kuti kuimba ne Marinyu Zimbabwe. Wajako ndirisa timune, ingo batu jekari ni kuferi kwa roko. Jizo ngo itapesu tu ingo tukwa bondi. Ta ahina solution ya ino gona kuita. Kame jino nga watanga waita rinjo, kutitiwa ni kuhi mba kwa kakwana. Na msoro, emari yedu yacho ichazo uya, isati ya uya. Kwa tukona tukanekona ipi na ipi ya Zimbabwe. Kwa ni chini chipi na chipi wa rungo da kushandisa mari ya kundi ya kata sayo dola kama rani.
Imi mkoma muri kupi?
Nini ndiri muu harazi.
Mama kamira sei kumabanga na uti tambonzi kwa kufa kumashingo variku tingo kwanga kuine mitsese ya kareba tikacha urashakari neva mkola variku gweruva tiwo kana iko kukugweruva na wanga wakamira panzi pe mabanga kwa kwa kamira sei marare nasi.
Marare nasi zanga zikango fana na zikari wano wango kango tarisi rao marare kango reba kana chaticha chinja yuko zi.
Imidai mai wanamkana ukumboti zvinhu zvacho zvigadziriswe zvii zviri pamoyo penyu zvamaitidai hurumende yateerera izvi zvinhu zvaisanduka
ya inini chinhu ani chakanyanyanya kugara pamoyo pangu ndechekuti pane nguva ino hurumende tofanira kumbomira kuti timanikidzire kushandisa bhondi iro rekuramba richingoleza value zuva nezuva tabva ipapo tombozvibvisa zvese kana tambochi vanhu vamboshandise mari yekunze tabva ipapo tochitanga toisa mapolicies ekuti zvoni vanhu vavimbe mari iri kumboshanda tisati taintroducea dzimwe mari mine kuti kuramba tichimanikidzira bhondi sezvatiri kuita nezvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichikonzeresa kuti munhu asenze but achisenzera pasina chingoramba chingodonha valiwa
imi muri kubata mabasa api
ini ndinoita zvekutengesa
Zviri kuendeke.
Pana kumboendeka bose uchingobata mari yacho unotorwa nehana. Ndatengesa zvandatengesa kudaro mari yacho ichazowana chainoshanda here. Kazhinji kacho unotozoona kuti vakudonotsvaga sei zvimwe zvinhu zvekuti utengese. Ukangotengesa nemari yemuno paunozodzokera unogona kusatona dzokwana kuti uzotenge futi zvimwe zvinhu zvanenge chiro kana ndikahodha zvinhu zvakadai so zvinozotengeseka. Tapese paunenge uri se Nise muna metengesa. Ana inenge shitoro wakati. Chandabata mari ii. Chandi shambira ee. Reka na wati. Nchagona fika na kutaza. Kutindi tenge shumesu isho. Kutindi se tengesa.
Aiwa mashoko makukutu. Tunukutenda isha izo mkoma David. Muwe nezu warakanaka.
Tunukutenda muwe nezu warakanaka shikari.
Bye bye. Ntunga. The David that you just spoke to also is reiterating the situation that we've just heard in Mashingo and in Ngweru that yes, there were queues outside banks today as people anticipated the new currency, but obviously it didn't come to pass.
Baba Ngwenya, we have a bantu baso lampela. Gabalalo itemba lokuthi imali le izalungisisa zonke indubo ababhekane lazo uhulumende engakulungisisa njani lokho esingathi I lack of confidence kumali yeZimbabwe
ya betha kuphela benxa usukwalahlekelwa yi confidence itemba uyahlupha ukuthi ukulungisise ngoba kuyathatha isikhathi ngoba into zemali zabhilize yawudala ngama-2000 abantu vele bavele balokhu yethuka so kuzathatha isikhathi esithile kodwa okwakufanele ukuqakathekiswe ukuthi umnotho lokusebenza kwama-factory lama-industry kwakufanele kulungisiswe. Ye bayakhuluma bona abaziyo abantu ababusayo bathi Zimbabwe is open for business, kodwa lalokhu bekuama-megadeals ayenzakalayo, abantu abaningi ntozikaba kabakho emsebenzini, abanye bayacothwa emsebenzini. Kusho ukuthi vele i-engine elungisisa umnotho, izimpahla, ukudla, konke okulungiswa ngaphakathi kwelizwe, nxa kungakabi kahle kusho ukuthi imali eyabe ikhutshwa le, imali entsha iyabe sithathwa sisetshenziswa ukudinga imali yangaphandle, ukwenzela ukuthi abalungisa izimpahla abavele bekhona abalutshwane bazize imali yangaphandle kwelizwe. So yikho kwenza kube le hyperinflation. So nxa vele imali yangaphandle kungelandlela yokuthi ama-exports angenise imali, leyo eningi yakhona iyagcina sisetshenziswa ukuxothanisa leyo eqinileyo. So yikho besibe ngesithoba esithi bad money drives good money out. So into yakhona vele lo njengoba esitshenzi uhulumende wakhona, abantu kwabalathemba lokuthi uhulumende esilaye uyakwanisa ukuthi abambe kuhle into zomnotho. So vele into zakhona eziningi azikalungiseki kuhle, kodwa ngaye uhulumende uyayekela ama-industry, le economy izilungisise yodwa, ba-float exchange rate bengabe beyibo abathi i-dollar i-1 to 15 kuyaye ukuphambanisa futhi umumo wemali.
Siyabonga baba Ngwenya, qhubeka ubambile. As we welcome our second guest, that's Belief Gaule of ZANU PF. Mr. Gaule, good evening and welcome.
Thank you very much, my brother Tongameli. Thank you for having me.
Thank you so much. And let's dive in. Many people don't believe that this new currency or new notes, whatever you may call it, will end their misery. What's your take on that?
No, I disagree with them. The reason being that I think this is the liquidity crunch in the when it comes to. Hello?
Yes, we are listening.
Yes. Let me just. Sorry for the interruption. I'm making a payment here. Let me just finish what I'm doing first, and then I'll come back to you. Thank you. Sorry.
Okay, I'm sure you are using the new currency then.
Yes, I'm using the new currency. I'm in the supermarket right now. I'm using the new currency. Thank you very much. I'll come back to you.
Okay, finish your transaction, then we will continue. As continue with our program tonight, we are focusing on the introduction of new bank notes amounting to $1 billion, of course, in phases in the next 6 months, starting today. Many people are skeptical as to whether this move will address the economic challenges they are facing. Ibimele iphume lamhlanje imali abantu bayithole, kodwa usibalukhulu webhange elikhulu uthi hayi, mhlawumbe kusasa kulapho abantu abazayithola khona ngobuningi isifikile emabhanga. Sikhangele ku-VOA Ndebele ekhasini lethu, bayakhuluma abalaleli lapha, silobani laphana. Glock Clemens Mzola Duve uthi wena sicela lisibonise imfanekiso yemali entsha. Ukhangele kuscreen sethu Duve, mbona iyaphuma lapha lalapha. Sikhipha nje imfanekiso eke yakhitshwa nguhulumende, kodwa yona imali ayikafinyelela ebantwini lathi kasikayiboni. Uvusi Mpofu uthi wena bayadlala labo nkomo. Litshona njani basakazi vankumbuza ugono ngemsebenzi yabo. Kuzoba lo Nkosi Philemazongo uyaphinda njalo laphana. Uti yena mina ngubona ngokubona kwami le mali ezonyusa amafutha ezimota njabula ngokusazisa ngendaba zasekhaya. Malume uNkomo, God bless you. Lawe inkosi kubusise mazongo. 3D Dube uti yena, is it a genuine currency or kusadlalwa amatope? Is it recognizable in the world market? Lo hulumende akathembakali kuzanywa nje indlela zokuqoqa idola elisebantwini ukuze bezontshontsha kahle. Nesisa Dube uthwena, eqinisweni besicela besebenzele imali yeqiniso, kanti kuzaze kube nini sisebenzisa amaphepha? Kuzoba lovu sumuzi ndlovu indlovu enkulu lapha ithini yona ithi yena nje ugawule doesn't bring any hopper. Mlalazi uthwena makumbo enyoka ngaditoremtereerima.
Hello caller, aiwa rege tiende kuna vangwenya vangwenya makadiko
inofara itu.
Aiwa tinofara. Zvatiri kuona zviri kuitika zvinoreveisa maonero enyu. Tiri kunzwa vazhinji, tanzwa vari muHarare vatinanga vakamirira pamabhanga vari kumumasvingo, vanga vakamirira pamabhanga nevari kuGweru vanga vakamirira pamabhanga. Asi tisati musati mapindura regai nditore kola, nhare dzake tisati dzakata. Halo kola.
Halo.
Ehe, taurai tinzwe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Namabindi ndiri kuHwange.
Ya, mkoma taurisa imbi jana kwa kadiku wange uko?
Kuri nana hako.
Ehe, kwenye panyaye marinasi shafamba si?
Kwa na uka nyinguru mpiki mabenga, asi anga yunisa kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga.
Asi matombo yuona hiri?
Aya, matombo yuona hiri. Kwa asi nga piwa, asi nga buda muna, anga kwa nga 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 kwa
kuwange vamwe vakwanisa kuiona. Ehe, saka imi munoona sei, munoona zvichizobatsira here?
Zvinoona kuti kunze kufira kwemapuraizi zvakanyanya.
Sei muri kudaro?
Vali yemari yachinenge yambowanika kuti yagara iri kuyanga ichidiona kudaro.
Aiwa, ima tombotibatisawo zviri kuitika kuhwange ikoko, tinokutendai chaizvo. Ehe, bye-bye. We have a caller here, Madondo, from Wange. He's saying that, yes, there were people in queues in Wange, and they did, some of them, manage to get the money, but he says there's no hope that this will improve the current situation because the money, the value continues to go down. Sakando dzoka kwa muri vangwenya, ne mofunzo wangu, wandambo funza, we are at our writing screen.
Mwona ki chogwari chatutawa, ne mkoma wa sangu isafone, pandoza kuti, kana mitengo ya gara ya iri pamusoro iwo ukano ukaenda ku bank ukanotora $500 dzacho nyuwani dzacho dzese ye transport ye gadgeti haitombokwani pa mwedzi paunozotanga kuda kufuma nebe kutenga chingwa mukaka ma newspaper vari dzive zvinhu zvacho vavava vanenge vari pa dambudziko rokuti kuti va replace zvinhu zvavo. Vanoda kuti mari yakatoti wandei kuti vawane mari yekunotenga mari yekunze kwenyika yekuhodha zvinhu pamusika pablack market. Saka zvinenge zvakukwikwidzana, saka hapafanirwi paite munyika mari inokwikwidzana nemari yemunyika majosani uchitikangosvika kwana kuzambia kana kuisrael kana kujordan kwanandiri unotonzi iwewe uchitomuburuka mundege belidi chenji iyo inanochinja mari yako nokushandisa mari because mari yavo haikwikwidzani nemari yekunze because mari yekunze ndeyekunze. Saka dambudziko rachina riri rokuti pachatota stampede vanhu vachienda kubank vachinoda kunotora kuondomora mari dzavo kuti vati zvavanoita zvidini zvikwane zvozoti mitengo yobvayo kwirawo. Saka takudzoka kunyaya dzega dzacho 007 nokuti mitengo inenge yakukwira mazuva ese kuti vanhu vanoti supply nezvinhu vange vachiwana mari dzavanokwanisa kuti vanotenga mari pamusika mutema mari yekunze nekuti mari yekunze haiwani kumabhengi edu. Saka pari dambudziko racho iroro.
Tunga, I hear Mr. Gaule is back. Maybe you might want to take it.
Kona ubaba uGaule sephendukile. Baba Gaule, siyakwamukela njalo kuhlelo.
America didn't start taking Alabama. The supermarket I was using the same phone, but that Alabama. Sorry about that.
Okay, no problem. We're happy to have you back. Let's dive in. Many people are skeptical about this new currency. They don't believe it will change their circumstances and the economic outlook of our country. What say you?
Your phone, Mr.
Your phone is shaking, Mr. Gawley.
We welcome by the government to introduce this new currency that we have. And it is really something that is going to help us a lot in terms of the situation that we were finding ourselves in, especially the shortage of this, the shortage of
Mr. Gawule's line, Tunga. I think we need to call him back.
Let's try and call you back, Mr. Gawule. We can barely hear you. Gawule lapho liyaquma. Producer wethu zamfonela njalo sizama kumfaka emsakazweni. Kodwa kwaba sanda siphuma singumsakazo we Studio 7 na. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwethulwa kwemali entsha eqale ukuthathwa ngabamabhanga ebhange elikhulu le-Reserve Bank lamhlanje. Usibalukhulu we-Reserve uBaba Mangutika uthi kuqala kusasa abantu bazayithola ngobunengi limali. And I hear Mr. Ngwenya wants to respond to Mr. Gawule. Before you respond, Mr. Ngwenya, we have Mr. Gawule back. Let's give him a chance to continue his contribution. Mr. Gawule, please continue.
Thank you very much for having me, my brother and Tungamene. Let me start by saying, we all along, we're facing this problem of the shortage of our own money. Our own currency, especially the bond that we have. Now that the introduction of this of our currency by the government is a welcome move indeed, and really, this is going to help us in so many ways. As far as the shortage of our currency is concerned, and then really, there are other things that we got other guests.
Mr. Gawule's phone today, Tunga, I think it's disappeared, like the board in the bank.
Contribute.
Unfortunately, let's give Mr. Ngwenya.
Okay, Mr. Ngwenya, please go ahead. You wanted to respond.
No, I just wanted to say that the inability of Mr. Gawule to communicate shows that, you know, really the country is not really organized in terms of its telecommunications. Now, it's the problem, you know, with the ZANU-PF mantra is that of saying we didn't have enough money, now we have plenty of money. So it's really not about the amount of money that the banks are going to be dispensing. It's the value of the money. Because even if you dispense two bucketfuls of money, if that money has no value, has no reserve value, you can't save because you don't know if you are going to save money and its value is eroded the following day, you have not done anything for yourself. So why is it? I'm a stick and a very patriotic person. I really love to have my own foreign currency, my own currency. But my problem is that we don't generate enough foreign currency to support a local production. So when there is no local production, it means we are a consumer nation. So all the local currency that comes in falls into the hands of producers and importers who want to make sure that they retain the reserve value by importing goods or keeping it in US dollar form. So that is what makes it inflationary and drives prices up and makes that currency less available again on the second. So while I appreciate the patriotism of Gawule, the problem is that the money that is being dispensed has no value.
Omunye ocubungula ezenotho njengawe baba Ngwenya esike sakhuluma laye uthe i-1 billion le ubona incane kakhulu ngaba fake imali engange 2.5 kusiya ku 3 billion mhlawumbe ibingaphathisa kakhulu ekuqedeni udaba lokusilela kwemali ubona isanela yini 1 billion le
lokho kuyingozi kakhulu yabona ukuthi you know yabona ukuthi umnumzana Mthuli Ncube anje siyazi ukuthi vele ngi economist umnumzana Ncube uyazi ukuthi ungazifaka imali eningi emfikeni imali exotha impahla ezinye impahla ezilutshwane ezinye ezivela ngaphandle kwelizwe i-hyperinflation yakhona ishike khona nge-1 week so yena inkinga yakhe ukuthi ahlale phansi abone ukuthi imali engingayifaka eningi kodwa engasoze ichitheke isenza yenze ukuthi kube le hyperinflation yimalini uzakhangela ukuthi impahla ezenziwayo part elizwe lethu zinganani impahla ezithengiswayo ezivela ngaphandle kwelizwe so thina silempahla eziningi ezivela ngaphandle kwelizwe imali ingazibe ningi kakhulu eyalapha abantu abathenga imali ngaphandle emfikeni baba baningi so kuqakathekile ukuthi nxa ezafaka imali yona le ayitshileyo umnumzana iyahambelana le yimpahla ezilingisa lapha elizweni so vele angivumelane nomuntu othi umuntu wethu othi imali kayifaka uyinengi kungase kuphambaniseke mthotho
mavyanziti nabagawule futhi qhubeka kubambile babungwe
regating balls wakuthi nari dzavo dzakho nzwikere makadi vagawule
ripo makadi henyu madam
aiwa tanga tiri kuchema nyaya yenhari dzenyu asi tipewo maonero enyu nepamusoro penyaya yemari taona vamwe vafona vari kumasvingo vari kugweru nemuharare vanga vari kuti mari havana kukwanisa kuiwana nhasi zviri kufamba sei
chokutanga ndoda kutanga nokuti kutenda hurumende yedu nemazano okuunza mari yedu taane mari hakuna nyika inoshanda isina mari yayo chokutanga chechipiri ndechokuti tange tisina mari yacho vanhu vachitambura vechienda kumabhanga vechitsvaga mari dzavo vechisera mazuva ose mazuva vechimukira kumabhanga vesingaiti mabasa vakamirira kuwana mari yacho isingawanikwi iye zvino zvichabetsera kuti mari yacho iwanikwe vanhu vaite mamwe mabasa ichero kana mbasa dzichidhura mutengo wacho uri kubva musoro toda kuti titi mune mazano okuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvacho zvinonetsa izvi kuti vanhu vagone kuwana mutengo inobatsika nemari dzavo dzavanotambira izvi ndiyo nyaya iripo tinofara chaizvo mari yacho iri kutanga kuwanikwa sezvo yatanga nhasi kuchiita mberi uku icharamba ichipinda mari ichiwanikwa kumabhanga ichibva kureserve bank ndova kuti izvozvo tinozvitambira zvikuru
imi makwanisa kuiwana here ikoko kubulawayo
nhasi handinambowana kumbopindapinda kunotengeswa zvinhu apa but ndanzwa vamwe vechitaura kuti mari yacho iri kuwanikwa handizivi kuti vange vechireva chokwadi here kuti handizivi papo but ndanzwa kudaro kwanzi yatanga kuonekwa mari yacho kunzvimbo dzakasiyana siyana
mombobata enyu makadaro ntunga maybe let me just read a few comments panapa pane vamwe vanga vanyora pana kwaindine njerere ati iye pafacebook page yeshona anzi taenda kunetbank muna Jason Moyo tikanzi ndezvemupepa nezvepanews zviri kunzi mari inenge yave kuwanikwa nhasi asi isu hatisati taipiwawo ameno kana paine vapiwa kune mamwe mabhanga mumwe ari kutaura uyu Ephraim Chiwanze ndobva ati ngaiuye tichinje pamusika mutema hanzi takatoimirira nokuti zvimwe zvingatotinakirawo saka vamwewo vari kutarisira kuti ikauya vachaishandisawo mune dzimwe nzira
kundianosipateleni
ndofunga kudaro think pana kola hallo kola
hallo makadizo
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Sole business.
Oh, kuchipinge uko kwakadini?
Ndida kukukorekta ikapo. Business bridge haisiri kuchipinge.
Iri kuri?
Iri ku Buhera South.
Ah, pakanaka pakadaro. Maria swika iri ku Buhera South uko?
Ah, Maria akuna.
Ehe.
Ah, Maria akuna. Mpira wanu shaiku.
Saka kwako kamira sinas?
Tangata kango mira uma kiwi momo kwa mwini kwa kwanza kwa na mari asi ya kwa kango mira kuna mari
imi maenda kubanga mkauzu kwa utichi ma mika mamira kwenko ya kareba se uye shishisha mauzu kwa
nda papa mbapa kuma hapa sike nika enda opa mapanga hili hili se drop point ndashika ipapo da mira uskava vura zavo yokroko kapinda tikamira kata vonsi mbo mira hii kamira ndo kunga tamira kushika kuma 2 hours
mbo mari ya pana kati ya shika savata nangura hiri kutino zo ya rini
havana kuta nangura havana kuta nangura vangu tukwanzi mungura mba mbika pangwe mangwana pangwe rini hatita ziwa mara ipo ya sikapana
imi inga kubatira ise munoona ichizo batira ire nyaya imi vataura kuti muri kudhuze nekuma growth point ikoko inga batira ire vanogara ikoko
mari zvayo tingangoti kwadi inga gona kubatira kana ngati ndasiwa iyo yo 100 kana 200 euro zvira kupo
ehe
ino gona kuti batira kuti tenge zvinhu zvandogona kutenga panguva iyoyo zvakaterera ipapo ndaka zvitari kandi fundi zviri kuti mari itange ine value andi fundi zviri kuti itange ine value mari zviri kutaurwa nana semadanda nevamwe vacho ava izvi zvinyepera vanhu izvi
aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri kuboheroko
nenewo ndinotenda nekupinda muchirongwa ndinotenda kuti muve nezuva rakanaka
aiwa chirongwa ndechenyu muve nezuva rakanaka tiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare ntunga regai tiende kwavari halo kola
vakasimba here
aiwa takasimba tiri kutaura nani uyezve muri kupi kwacheche nhasi aiwa pakabaka panapa tibhuirei kwakamira sei ikoko
hakuna tiri kunoko mari yekudhara yacho ikangoita kumabhinde nhasi yainge kupa $100 but inongoona kuti pamatiri $100 ikoko panenge painoda kuti vamwe vanotopiwa dzakawanda atingazivi ndo anenge ari mamanipenge azivi anosvika kuti mari dzedu dzichafamba zvakanaka ndiseni $100 una anongoti iori palaine mwana vane kumberi mwana vane kumberi una izvii zvemari here
saka matodziwana here mari idzi
hatina kuwana nyiwana tangowana bhondi redu yekudhara yedu hatainge kupiwa $100
sa munoona idzva dzichauya dzichikubatsira here uyezve pamavhunza kubhanga zvanzi
kubatsira tinenge tine mutanho wekubatsira but ivo vakangoramba vaine kachitimutaune kuti ivo vamatenga zvaizvo ndio anopiwa mari yese tingoramba vechitimutemungadambudzo iyoyo hari peri
Ntunga mina kana kuda kufunza hanzvadzi yedu iri papa isati yaenda iyi
vajekesa mukoma vataura zvese zvatazvinzwa tinotenda mukoma
ya pakanaka
babai
sisize kuwe baba Gaule vasola valaleli avezwa lapha injalo ngibuze lapha sike sabona kusethulwa ibhondi lingafakwa licatshe imali iswelakale selisezikhwameni zabo sibhadeleni hayi silo tubo esizabona luqhubeka yini lolo
okukhona yikuthi ngameli nxa sikhangela akulalizwe elingama lisebenze liqhubekele phambili lingalamali yalo imali yethu njalo imithinga ukuthi sinabanikazi bayo siyivikele siyilondoloze siyiphathe kuhle ngoba ngeyethu hatshi ukuthi siyilimazi imali yethu siyihlinikeze size siyihlikihlele phansi konoko esingakwenza singaba ngamachapa njalo sina nechukulumende ukuthi silondoloze ukuthi imali yethu njengabona abakhuluma ukuthi kayibuye singene semgwaqweni sihlezi ithinde siyenze nje siyiphathelise yikho ukuganga okungaphezu kwamandla konoko. Konoko ukuthi inxazi sithi imali yethu yona leyi kayibuye, imali yethu kayibuye, ungamele sibe le mali lathi njengamazwe njengayizulu lokhu sibe ngabantu isizwe sile mali sibe isizwe esithuthukayo sibe le mali yethu ehlonitshwayo langamanye amazwe njengalezi zimali ezinye ezamanye amazwe zihlonitshwa ngamanye amazwe. Sikuqalisela kithi konoko, konoko ukuthi siyivume thina imali yethu singayiyala thina kube sokuthi sithi ngobani abamele bayivume imali leyo xa thina siyiyala thina singabanikazi bayo.
Babu Ngwenya, kayiye ezikhwameni zabo siphatheleni yini limali?
Ubaba uGawule ungumuntu ohamba kakhulu emazweni ayazwisisa isizathu sokuthi abantu bathathe imali beyihambise emsikeni emnyama yokuthi ezanda elisakha de abala sizathu siwathengisa imali emsikeni ngoba imali yangaphandle ivele iyangena ngama-factory foreign direct investment. Ekenya imali yangaphandle ingenisa i-tourism konke akula muntu ohamba siyathatha ama-Tanzanian shilling umTanzanian osemoshiye sithi sengifuna iyathenga ama-US dollars ngoba ngabala msebenzi ama-US dollars. Kodwa lapha yi ama-US dollars alimsebenzi omkhulu ngoba yiwo asetshenziswa ukureplace iyimpahla ezithengiswe ezitolo. Ama-grocery athengiswa ezitolo athengwa ngemali yangamali yangaphandle. So ubaba uGawule kazwisisa ukuthi abantu ngoba kungaze kube lezinqola eziningi eziletha izimali ezalapha elizweni bazayithatha besiyayithengisa emsikeni ngoba abantu abayithengayo bafuna ukuzuza imali yangaphandle uya oda izinto zangaphandle ngoba munye umnotho wethu wawukwanisa ukulungisa impahla ukuthi ilungisa impahla ezelapha elizweni.
Mombotaura nerurimi rwamai vangwenya kuti munoona sei pane zvataurwa nevanhu vese tiri kunzwa tanzwa kudzika kwacheche uko tikanzwa zvekubeshina bridge uko kubhoera vese vachichema kuti mari havana kuiwana iyi munoona sei izvo?
Ndozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinoz kuitika vigi rakapera na wangu kuti mari nenge iriko nyange president akatoti muchato kusotwa nyimari saka kana uchizoenda iko zvino so 2 hours ago papa neshamwari yangu achiti ndatoenda ku bank zvikatongo kupa $20 set saka kana vachitadza kuita mari muma bank awo iwo vanokontrola vanofunga kuti vandai kontrola here mari yapinda mumitsika saka vanhu vachiyarara havana kuvimbika havana havatauri izvi rakadzama rinoudzamu saka ndozvinoita kuti kana vanhu vawana mari yacho voita samarara nokuti vanhu vacho varidzi vacho vanogadzira havana kuvimbika kana uchikwanisa kuisha mubhengi kukurizidhe bhengi wacho yanga havana kuisa here mari havanga vasingazivi heri kuti kuchaiswa mari nhasi saka ndokutadza kukurana ikonomi kwacho ikokoko
vagaule
Baba kaule namafichana.
Nyai ipo ndiri kuti isusu tese maZimbabwe isi. Chokuzoona kuti ari kutaura vangwenya kuti haiwa. Ndinenge ndichitsvaga mari kuma mukambo vanonguva vanhu vachitora takura mari nengoro vechidzaka mari dzakawanda dzikauya dzakawanda dzacho dzinechaenda ku black market uko. Zvinochinjwa ikoko zvichiita vanhu vachitenga mari dzekunze. Tikazviita nemabhanga chiita kaipa ndofunga kuti izvozvo zvinofanira kuitwa nemabhanga katiitei kunotsvaga mari yekunze kwacho kumabhanga kwacho vechipiwe marets akana vanhu vacho vepiwa marets anoenzana nemari dzacho nekufambirana kwenguva kwadzacho kuti value yemari yacho yakamira sei tichizviita nemabhanga
hai siyabonga vakogawulela vakongwenya isikhathi isese sidliwe ngumankoye thank you that Mr. Joyce Ngwenya an economic analyst as well as believe gawule a member of the ruling ZANU-PF party siyabonga bekukuhle kakhulu ukuba lani kuhlelwa abasanda sichuma likhuthiwe kodwa liyenelisa ukulalela uhlelo lwethu kuma websites ethu athi voaindebele.com, voashona.com, le voazimbabwe.com. Sikhona njalo ku Facebook VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. Na signing off, Mtungamiri Nkoma.
Aiwa tinoda kutenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Tichingatsangana imangwana pa Let's Talk ngatikurukurei. Thank you.